zvikonzero zvizhinji zvinoita kuti tione tichishungurudzika nekuda kwekashambwe ikakaka yanga iri nyaya yemadhibha. Nyika ina kumira zvakanaka maringe nejanuary disease, tichitarisisa takaringana nemvura iri kunaya munguva inoiyi, zvokuti tinodohwa hana dzedu dzichirova kuti kozvino mvura yazoyonaya kudai, kana yondopera kachishambwe kaya akanga shungurudzi here mushungurudziro wakakaitazve mugore rapfuura. Asi panga pamboita muzamo kubva muhurumende kuti vazame kuonesana pamusoro paizvozvo. Saka mishonga yanga yakatengwa ende inotaridza kuti iripo yakamirira kurwisana nakachishambwe ikaka, asi kachipo ende January disease ichiripo, haina kwayakaenda.
Razho mati hurumende pane zvayakazama kuita, mungatiudzawo here kuti chii chakaitwa kana chiri kuitwa nehurumende?
Hurumende yapinda mugore ra2022 ichitipa manyautsa mukanwa, mashoko ari kutaridza kuti iwo anodavira avo zvatakambinge takurukura pamusoro pejanuary disease, tichikumbirisisa kuti paitwe muzamo kuti varimi vasarasikirwa nezvipfuwo zvavo. Zvino tiri kuona isu hurumende ichitaura ichitiyo inoda kugadzira madhibha pose zviuru zviviri 2000 awo angaotaridza kuti pachimiro chavo haachagoni kuva madhibha anobatsira zvipfuwo zvedu zvose, tichitarisana nokudhibhisiwa kunoitwa zvipfuwo kune dzimwe nzvimbo vanodotivo pamasondo maviri zvinenge zvichienda kunodhibha. Asi nokuda kwekachishambwe kakashungurudza kanokonzera chirwere chejanuary disease, todoona isu kune mamwe maprovhinsi vachidodhibhisa vhiki yoga yoga.
Hurumende pane zvairi kuita here pamusoro pemadhibha amuri kutaura aya? Madhibha aripo hawo anokwana kuita basa rose iri.
Madhibha tavimbisiwa nehurumende kuti kune madhibha achavakwa mugorero rino ra2022 anogona iwo kusvika 100. Tikati kana hurumende ichinge yaita seizvozvo zvainenge yagona. Asi chatiri kukurudzira hurumende ndeyekuti hurumende dai yarega kungoperera mukutaura yadoziita zvavonekwa, nokuti zvimwe zvizhinji zvacho zvezvinovimbisiwa zvinogona kuzozadzikiswa asi varimi vanenge vachingochema. Saka madhibha iwayo tinomada, nyika iri kushomeka pamadhibha, zvinova zvinokonzera kuti ivo chirwere chichipindewo muzvipfuwo zvedu. Ende izvozvo zvoga kana zvinge zvaitika, varimisi vanobva vamanyamanya kuti vabudze varimi vamanye nezvipfuwo zvavo nenguva kundodhibhisa pasina zvipfuwo zvinonzi zvacho da kudhibha. Tobva taziva kuti nyika iyayo fambira mberi, zvipfuwo zvenyika yedu ndofuma yedu, ndo mari dzedu, ndo mabhengi edu, zvipfuwo izvi zvozobva zvawana upenyu.
Vazho, patambotaura maita sekuti pane zvamusingagutsikani nazvo. Ndezvipi zvamusingagutsikani nazvo uye nemhaka yei?
Chiri kutishungurudza pahana ndechekuti hurumende yacheuka madhibha yagonazvo. Ko madhibha anobatsira zvipfuwo zvedu kuti zvigone kurarama pasina zvigwere zvakaita sana January disease. Asi tiri kuti isu vekuveterinary services, vadhumeni veveterinary services vari kuchemavo kuti vanongoinda kuminda vachiinda mumisha vachindogara masondo maviri kana anoraudzira vasina mari kana zvikwanisiro zvingadiwa ikoko. Vanodozopedzisira vopinda muhombodo dzavo muhomwe dzavo kuti vaburitse mari dzokuti vararame. Kana zvadero iyoyo tinoidana tichiti field duty allowance, inotodiwa zvokuti kana iyoyo isipo, chero madhibha akavakwa homwo anogona kubatsira, asi anogona kuvakwa vanenge vachishanda nevarimi vobva vashanda vakanyunyuta hana dzavo dzichingorova mazose kana kuendewa kumadhibha yavo, nokuti hapana mari yavanenge vachipuwa yekundorya musango. Tachikumbira kudai hurumende yagona kupa chevuka ipapo.
Munoda kuona hurumende ichiitei nenyaya iyi, Vazho?
Isu tiri kuti isu hurumende dai ati divi chivaka madhiba divi chigazira mamwe nekumwe rutivi chitarira vo vadhumeni vekuveterinary services kuti zvikwanisiro zvavo ivo sevanhu ivo sana dunga munhu vari kuinda musango zvakamiravo sei mari dzavo dzavari kundowana vachindorya vari musango dzinovakwanira here kana iyozvo ikanga yazviita zvinotisunungura tinobva taziva kuti madhibha uko ari kuvakwa sezvatakakumbira kubvira nakudhara tichingoti dai madhibha awedzegwa zvigwere izvi zvatiza ukuvo vadhumeni ivo vanenge vachiindavo mumabasa vachiindavo homwe dzavo dzakanaka vachiwanavo chokusiyira mhuri dzavo izvozvo zvoga kana zvichinge zvaitika hatobva tafara zvese taziva kuti basa redu rinongofambira mberi harigoni kumira
Vazhou, tichidzokera kuvarimi kuvanhu nezvipfuwo zvavo munoti kwavari mazano api amungavapavo
tinokurudzira isu varimi kuti vatevedzere zvinenge zvichitaurwa navadhumeni vavo vekuveterinary services department kana vachinge vasangana nezvigwere zvemombe vakange vasangana nematambudziko ari kubatika pamombe dzavo ngavakurumidze kumanya kumahofisi eveterinary services vondowana rubatsiro ikoko kuitira kuti vasatambudza zvipfuwo zvavo kana ivo kusara vasina zvipfuwo zvichinge zvafa nezvinhu zvinogona kugadzirika zvidoko doko zvinongoda kuti avo vakazvidzidzira vakubatsirei saka varimi tinokurudzirai kuteerera nezheve dzenyu dzose kuti vadhumeni veveterinary services vanokuti chiipa pamusoro pezvipfuwo zvenyu vanokudzidzisai chii kana uchinge waigwa nedambudziko mhanya kwavari nenguva